ZANU PF irikuzvidirira jecha yega nenyaya yekutadza kutungamira nyika. ZANU PF ndoirikuita ma catch and release. ZANU PF ndoirikuruva ma abductions. ZANU PF ndoirikundosunga munhu arikuzvirwarira kuhospital. ZANU PF ndoirikutadza kubhadhara vashandi vehurumende, manesis ndoirikuti kana manesi akataura inorova. ZANU PF ndoirikuti kana munhu akademonstrator inotovhara muromo ukada kutaura yoti you are a bad apple woflashwa. ZANU PF ndoirikutukana neana America, ndoirikutukana na Britain, izvi zviyakutukana na South Africa. Ijecha reZANU PF.
Asika iyo ndo irikutoti imi ndimi murikudira jecha.
Isu jecha ratinaro, jecha ra DC Alliance, jecha ra President Nelson Chamisa, ijecha rine simendi nezvidhina zvokuaka nyika.
Varikutika imi godo renyu nderekuti makakundwa musarudzo dzakapedzisira kuitwa.
Isusu DC Alliance tiri ready for elections anytime as long as my elections are free and fair. Chatiri kuda inyaya yekugadzirisa zvinhu munyika, haisi nyaya yezvigaro but inyaya yehugari.
Chii chingaitwa kuti nyika ienderere mberi?
Chiri kuti nyika iende mberi kugara pasi, totaurirana, tobatsirana, nekuti ZANU PF pamazano haina. Saka zveblame game izvi zvinoita ZANU PF zvinhu zvekuti munhu anenge atadza kuita basa rake. Zvekuti hanzi 2023 gadzirisai nyaya yezvekunetsa tozopinda pama elections akanaka. Ndozvatiri kutaura kuti we want kuti tigadzirise nyaya yezvekunetsa now. Then topinda ma elections pasina kuti referee ndiye mutambi, mutambi ndiye referee.
Ko panyaya yekuti ZANU PF inonzi yakutsika madziro kuti veANC vadzoke kuzoita musangano nemi nevamwe vanopikisa, munoona sei?
Dambudziko reZimbabwe iZANU PF. Saka havadi kuti maenvoys auye aone hwipi hwavo, asi isu toda kutenda South Africa, ANC nevamwe vose vakabatsira kuti zvinhu zveZimbabwe zvibude pachena zvizikamwe.
Zvino kana pona kuriranwa nyoka menyu, nyaya iyi ingagadzirisika here vashatwa?
Ma problems ari muZimbabwe, ma solutions ari muno muZimbabwe, ma solutions ari muvanhu, inonzi people power. Saka isu seMDC Alliance tiri clear negwara rofana kuti ritorwe, gwara rofana kutorwe senyika. Chatiri kuda iyo ma envoys vekunze, zvatiri kuda ma independent people kuti vauye vatibatsire kuti isu sevana vaZimbabwe tigare pasi, titaurirane, tibudane pachena, tibudise chiri kunetsa muZimbabwe. Babu, touch that there is. Those are the good ones.